Ndingaona sekuti zvakajekawo nokuti handi chikwata chebvute rekabhineti ba sekutsanangura kwavaita. Handitiko zvino izvi CCC ine vanhu vakati omu mudare reparamendi. Saka basa rinoitwa mudare reparamendi rehurukuro. Nhengo dzeCCC ishoma dzichimo nokuti tinoziva kuti zhinji dzakapinda by-election iyi. Saka varimo imomo vanonanganidza nokuisa zheve dzavo pasi pabasa ririmo ndo chikwata chakabuda ichi sokuona kwangu sokutsanangurawo kwavari kuita. Zvinhu zvakajeka, zvinhu zvakatonaka nokuti vanoona emabasa ane chokuita nemapazi ehurumende nehurukuro dzirimo.
Saka musiyano uri papi apa Dr. Zembe pachikwata icho chemuparamende nechikwata chinganzi shadow cabinet?
Musiyano uri pakuti kana konzi shadow cabinet iyo inenge rava ndingati chikwata chavanhu vanhu veZimbabwe vanova ndivo vanenge vachizoshara hurumende pasarudzo. Dare iroro rinenge riri dare rinenge richibatanidza vanhu vasiri mudare reparamendi iko zvino vari veCCC. Sezvamunongoziva kuti kana poenda padare rekabhineti rinenge riri dare rinenge rasefiwa neboka iroro kuti toripira kuvanhu. Kana mukaketa boka reCCC kuti rive rinoomba hurumende, ndivo vamwe vavanhu vavanenge vachanga vachava muhurumende yavanhu. Saka zvakasiyana ipapapo pakudaro.
Pane vagarawo vari kuchema kuti bato reCCC irori harina hwaro kana mastructures. Izvi zvingashanda here kuti tingati ndiwo mamwe emastructure acho?
Pfungwa idzodzo hadzisi kutora ongororo netsvakiridzo yakabuda muchizvino zvino. Vatungamiri vose veCCC vari kuzikanwa vari panhanho yenyika mumatunhu vanozikanwa mastructure iwayo. Muono weCCC wakatobuda mufungwa dzenhengo dzeCCC ndobumbiro iroro. Bumbiro vanhu vanofanira kuziva kuti chinongonzi bumbiro kusangana kwefungwa nomuono. Hazvidi kumbotora bhiro kuisa pasi kuita bepa, kwete. Tingatora somucherechedzo wemisha yedu yatinayo iko zvinezvi. Mhuri yokwangana neyokwangana pamusha baba namai vanotova nebumbiro. Asi hapana pakambonyorwa kuzi totora gwaro iri nebhiro iri tidai. Bumbiro riripo tsika yemusha iwoyo namaitiro acho. Tikatora nyika yakaita seBritain izvozvizvi, Britain haina bumbiro rakanyogwa pasi asi inaro bumbiro remutsika. Saka muchaona kuti chinonzi bumbiro itsika ramaitiro ezvinhu kana pfungwa dzavanhu dzangosangana kuti todai todai zvakaitira kuCCC.